Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wasachigaro MDC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vaJob Scholar vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, upfumi nenyaya dzesarudzo uye zvinoda kuti vanhu masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vaskala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Steven Maimbire vakati havaoni sekuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda nekuti ndivo vave kutonga.
Musi waSeptemba wapfuura uno, vamunangagwa vakatara zuva iroro kuti kuitwe maby-elections. Munhu uya ari illegitimate. Takaona marallies akuitwa kuita maelections iwayo adaidzwa nemunhu ari illegitimate. Tibatsirei ipapo. Tibatsirei ipapo, asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate there but Zuma, then we go forward next in the dialogue.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo kunzi chinonzi legitimacy chii. Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakazvipapa. Nyaya iripoto yokuti vamaambire dai manga matiudza kuti no, vana vasikala nemi vana vachamisa zvamuri kuera muchitaura izvi, president varipo vakahwinhana mavhotsi akati kana nezeki, and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti munangagwa wakawinhana mavhotsi mangani. All the elections from 1980 even na mugabe airiga nyange naye akarana egaya, we have got figures. Can you tell us the figure yakahwinhanayo vamunangagwa here?
Mutungamiriri weLead Amailinda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwo watichenda kumberi kungava kukanzuru kana kupaliamendi vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzarisa mararamiro evanhu, nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi, tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvogona kuzvimiririra vachirwira kodzero dzavo, vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano ikaa musangano uyu, ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopatikufanwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji, asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vakurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Asi vamwe vakaita samuzvari Tatenda Majoni vakati zvinonetsa kuti vanhuwo zvavo vagadzirise zvinhu pachavo, nekuti vakaedza kuita izvi vanoitwa kafira mberi.
The history that we now have is every time the people rise there is a forceful hand that is being dealt to the people. Tinoona vanhu vachirohwa, tinoona vanhu vachiintimidatwa. I don't know whose fault it is, I'm not pointing fingers, but as a citizen tinototya kuti takanzi ngatisimukei titaure maproblems edu, tinobva tatya kuti ticharohwa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomva vakaudza musangano uyu kuti nyaya yekuti vanhu vave kuita zvemapato avo ndiyo iri kukanganisa kuti mapato ashande pamwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau yemasanctions haisisiri nhau yemuZimbabwe chete, asi inhau yakukomberedza Africa yese, nekuti tinoona SADC iri kuita urongwa hwekuita kuti pave nematch against sanctions. Naizvozvo zvinoratidza kuti nhau yemasanctions yanhau that is being shared across the African continent.
Asi vasikala vakati zvirango izvi hazvina kutemerwa munhu wese, uye nyika dzacho dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neEuropean Union ndidzo dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzedzidzo, utano, chikafu nekuwanisa vanhu mvura nezvimwe. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.